Gweta remapurisa yava Norman Mugia vaudza Studio 7 kuti vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi.
Ndiye mhirizhonga public violence kunzi vaka rova vanhu town. Ndiyo mhosva yekutokonesa yebati, ndiyo mhosva yatiri kuramba. Because isu vatoizivo kuti mhosva yacho ndiye yai. For all we know, my clients are innocent.
Vamugiya varambawo kuti mapurisa aya akasungirwa mukati meguta vachiti vazhinji vavo vakasungirwa kumukushi training camp.
Vakasungirwa mudepo, vamwe vari kunzi vakasungirwa mutown, vamwe vakasungirwa mudepo, but the correct position is my clients angu vakasungirwa mudepo. Morris depo.
Mutikiti vari kuferefeta nyaya iyi vaDavidson Ngesi vari kuramba kuti mapurisa aya apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vachiti mhosva yavakapara ihombe uye vanogona kutiza nyaya isati yatongwa. Muumbo hwavo kudare vaNgesi vati mapurisa aya akaenda mudhorobha kunorova vanhu paCopacabana achitsiva kurohwa kwainge kwaitwa vamwe vavo vaviri vanoti Tanaka Keith Kaseke naEdmond Ndlovu nevanhu vavainge vadenhana navo. Zvinonzi pavakadzoka vakawanda vakashandisa zvamboko nemboma vakakuvadza vamwe vanhu nekuputsa midziyo. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano revagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati vanotambira kusungwa kwemapurisa aya akatyora mutemo aya vachiti ndo zvinofanira kuitika nguva dzese.
Asi tingati zvaitwa nevakuru vemapurisa uyezve tikati nehurumende zvokuona kuti vanhu ivava vabatwa vachive vanoendeswa pamberi pematare. Zvinove tingati danho rinotaridza kuti tinge tine muono kuedza kuti munyika muve nerunyararo uyezve zvakare kuti vanhu vasangoisa tingati mutemo mumaoko avo. Uyezve izvozvo pachirungu zvino zvinodzokera pachirungu inoti constitutionalism, kuteerwa kwebumbiro remutemo chinove chinhu chakakosha pane ino nguva.
Mune imwewo nyaya darira magistrate raenderera mberi richinzwa chikumbiro chenhengo makumi mana dzeCitizens Coalition for Change CCC idzo dziri kuda kutongwa dzichibva kumba panyaya yadziri kupomerwa. Nhengo idzi kusanganisira vaGrant Mohakata vari kukwikwidza musarudzo dzeparamende vakamirira bato iri kuGlenview South dzakasungwa nemusi wechipiri chapfuura dzichipomerwa mhosva yekukanganisa mamiriro ezvinhu kana kuti disorderly conduct apo dzaitsvaga rutsigiro rwebato ravo dzichitenderera mumigwagwa nemotokari. Nhasi dare ranzwa kubva kuvakuru vemapurisa pamakamba eHighfields neGlenview uye vachuchusi vari kupikisa chikumbiro chekuti vanhu ava vatongwe vachibva kumba kwavo. Zvichakadaro, dare reHigh Court richanzwa mangwana nyaya yakakwidzwa kumatare nemagweta anorwira kodzero dzevanhu anoti vaArnold Tsunga, vaMusa Kika naBishop Anselmo Magaya uye vaDelphin Magaya yekurambidzwa kuongorora sarudzo. Zimbabwe Lawyers for Human Rights ndiyo iri kumirira vana ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.